mukuratidzira kwanhasi vashandi ava vanga vachiti vari kunyunyuta nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzemadzimai nevakuru vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika reimmigration. Vati vaita izvi nhasi sezvo ano ari mazuva akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender based violence. Mumwe mushandi anga ari pakuratidzira uku ndiva Robert William. VaWilliam vati mapurisa aimbenge avarambidza kuratidzira uku, asi vakaramba vakamira semutsambangwena.
Pakandoitwa makakata nevavazuru zvokuti pakabudzwana kutsege-kutsege nini amire, nokuti varume ava vaiva kumapurisa. Saka vanenge vanga vachipira mapurisa kuti atirambidze, asi isu sevanhu tiri pachokwadi takaudza mapurisa kuti tingotinyorerai chiro pachipepa cheforya kuti hamudi, toona kuti taenda kudanho repamusoro unova kukoti. Saka pavakaona tadero ndo pavakati aiwa, tazonzwa zvamareva, asi taati tine mamiriro akaita zvinhu munyika, tokumbirawo kuti minge pamahofisi peyu paHQ mongoratidzira muri ipapo zvinova zvatakazoti hano hazvina dambudziko.
Vashandi ava vanotiwo kutyorwa kwekodzero dzavo kwave nemakore kubva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari panyanga kusvika pari zvino, uye vanoti vaedza kutaura nemakurukota ose anoona nezvemukati menyika, asi chabuda hapana. Vanoti vakaedza kutaura nevaive makurukota vanosanganisira vaIgnatius Chombo, vaKembo Mohadi, vave mutedzeri wemutungamiri wenyika, uye gurukota ravaipo iko zvino vaObert Mpofu. VaWilliam avakamiswa basa makore maviri apfuura vati vakuru vakuru vebazi iri vari kuonesa vashandi ndondo, uye kuenda kulabour court kana kudare reparamende hakuna zvakwati kwabudisa kusvika pari zvino. Vanoti nekudaro zvave kutoda kuti vamunangagwa mbune vapindire.
Shuviro yedu ndeyekutiwo tirwisewo navamunangagwa vati adhiresi pati kuti tisvikepo ndo zvanesa hama yangu.
Amai Shila Moyo vanoti mumwe mukuru wekambani iyi akavaita tanga wandida, asi pavakaramba vakange vazvisvikira moto muziso.
There's a lot of victimization iri kuitika, especially lady officers. It's like ukanyingwa nabhosi ukaramba. The next thing is either you are transferred kuenda kueremote place or unotsvagirwa nyaya kusvika wadzingwa mudepartment. Unenge uchiramba uchingoharaswa, uchitukwa, abusive language is used. Like in my case, inini bhosi wangu akapfuswa kubuda out in the open kuti anondida. So me, I said no. That's when a host of my cases were leveled against me.
Asi vachipindura nyaya idzi vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya dzeuori muZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vanoti vashandi kana vaine zvichemo vanofanira kuenda kudare revashandi relabour court.
Kana vanhu vadzingwa mabasa, pane mitemo yagadzirwa nehurumende yekuti uende kunonzi kulabour court. Zvichitaura ndakabudzwa basa zvisiri nemutemo. Kana vanopinza basa vakanganisa kuzvidzokera pabasa vakunonzi kupiwe mari.
Panyaya yeuori vaNguni vanoti hapana umbo hwakati tsvikiti hwavapiwa nevashandi ava.
Havafanira kutipa isu umbo wacho ende kuti vatitsvaga sei umbo wacho. Tinongotaurwa kunzi pane vanhu vari korapu. Saka isusu kusvika tazopiwa umbo wacho tengekangapiwa umbo noiongorora nyaya yacho.
VaMpofu vanoti havasati vapiwa tsamba yenyunyuto yevashandi ava sezvo vange vamboenda kuBotswana, uye iko zvino vari kumaTheberland North nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kwavari kuita misangano yehurumende nebato ravo reZANU-PF. Vakuru vakuru vebazi iri vari kupomerwa mhosva dzose idzi ndevaClement Masango, vaGivemore Mahachi navaStephen Museki. Taedza kuvabata, asi vose vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.